Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 15/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika maberekera ingwe zvichitevera kusungwa kwevatungamiri varo nekupondwa kweimwe nhengo yebato iri muzvaremo Blessing Ali. Mumashoko kuvatori venhau, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga varoora. Retired Colonel Muinotobo Baloyi. Vakoti voronga kuramwa mabasa mushure mekutambiriswa madhora makumi matanhatu, US$60 pachikero chemari yekubhanga kana kuti bank rate nezuro. Iye ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta ramuzvaremo Blessing Ali, avo vakapambwa vakazowanikwa vakapondwa kuBeatrice vaJob Sikala, pamwe nenhengo yeparamende inomirira Chitungwiza North vaGodfrey Sithole, vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakaitika nezuro kuchitungwiza kuri kuchemerwa muzvare Ali. Zvichakadarowo, mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanziwo vari kutarisirwa zvakare kumiswa pamberi pedare mangwana nemhosva yekuponda. Magweta ari kumiririra vaSikala navaStole anoti vaviri ava vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga yakaitika nezuro kuNyatsime kuchitungwiza pakati penhengo dzeZANU PF nenhengo dzebato reCitizens Coalition for Change. Mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vati vaviri ava vakambonyimwa chikafu vari mumaoko emapurisa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vaNyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti mapurisa ari kusanda zvakasimbarara kuti asunge vose vane chekuita nemhirizhonga yakaitika kuNyatsime nezuro. Zvichitevera kusungwa kwavaSikala navaStole nezvemhirizhonga iyi, vaNyati vativo vari kutsvaga varidzi vemotokari dzine nhamba dzinoti AEFD 36 AEN 7607 AEDZ 1128 AFE 9836 pamwe AEJ 0651. Vanoti motokari idzi dzakaonekwa dzichisiya vanhu vanoita zvematongerwo enyika kuNyatsime kwakare kwakaitika mhirizhonga. VaNyati vaenderera mberi vachiti pane imba yakapiswa kuNyatsime kwakare pamhirizhonga iyi, uye dzimwe dzimba makumi maviri dzikaputswa mumhirizhonga iyoyi. Vatiwo pane zvitoro 13 zvakapwanywa panzvimbo yemabhizimusi yeChibhanguza Shopping Center, uye pane kireshi yakapwanywawo mumhirizhonga iyoyo. VaNyati vaenderera mberi vachiti pane vanhu vanomwe vamhanyara nyaya dzekurohwa pamwe nekupwanyirwa midziyo yavo zvichitevera mhirizhonga yanezuro. Mutauriri wemapurisa akurudzira vose vane ruzivo nezvemhirizhonga iyi kuti vazivise mapurisa, uye vati vatumira mapurisa akawanda kuNyatsime kuti vachengetedze runyararo. Hanzvadzi yamuzvaremo Blessing Ali vaWashington Ali vaburitsa mashoko kuvatori venhau vari kuBritain vachishora kusungwa kwavaSikala navaStole. Vati havasi kuzoviga hama yavo kudzamara vakapondwa vakaponda vasungwa. Vati kusungwa kwavaSikala vanove gweta remhuri yavo kunoratidza kuti kushungurudzwa kune zvematongero enyika mukati kwamuzvare Mo Blessing Ali kuri kuenderera mberi kunyangwe nemurufu. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi vapikisana nemashoko aya. Mwana wemufi Silent akaudza vatsigiri vebato reCCC vaichema mai vake kuti vatsigiri vezanu PF vari kuvashungurudza zvakanyanya. Munyaya yemutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe reATUS vaObert Masaraure vari kutarisirwawo kumiswa pamberi pedare mangwana zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuva nechekuita nerufu rwava Roy Isa vakambonzi nedare vakadonha kubva kukamuri yechinomwe kana kuti 7th floor paJameson Hotel vakadhakwa muna 2016. VaMasaraure vari kuramba mhosva iyi. Munyori mukuru muATUS vaRobson Chere vati vanga vachida kupa chikafu kuna vaMasaraure vakundikana nekuda kwemapurisa akawanda anga akapakatira pfuti pakamba yeHarare Central. Zimbabwe yakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika dzeparamende pamwe nemakanzuru gore rinouya, uye sangano reZimbabwe Peace Project rinoti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika dziri kuramba dzichiwanda munyika pamberi pesarudzo idzi. Sangano revakoti reZimbabwe Nurses Association rinoti rapa nhengo dzaro kusvika mukupera kwezuva nhasi kuti dzibude nechisungo chekuti dzombomira kuenda kubasa here kana kuti kwete nekushaya mari. Sangano iri rinoti bhodhi rinofanira kutarisa nhunha dzaro dzeHealth Services Board riri kuramba kutaura nevakoti nezvenyaya dzemari. Hatina kukwanisa kubata mukuru weHSB Dr. Paulina Sikosana sezvo vange vasati vapindura mubvunzo watavatumira, asi kuti tinzwe zvizere Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Tiri kutsutsumwa kwazvo mushure memari yatambirwa nevashandi inoiyo yakatambirwa nezuro. Mamuhoro uyu wakauya nezuro muhoro unorwadza, unoshungurudza moyo, unoita kuti vashandi vatsutsumwe, vashandi varwadziwe, vashaye pokubata. Mari yakauya nezuro yakatikachamadza.
Vakoti vakatambiriswa mari chaizvo yamuri kuti yakavakatyamadza.
Zvingaitawo here kuti hurumende shuwa ingapa munhu mari inoita iyo 20,000, 25,000. RTGS panguva yatiri inei kuti akwanise kurarama nemhuri yake.
Zvii zvamaa muchitarisira kubva kuhurumende?
Taitarisira isu even nyangwe tisiri kutaura navo vane nguva vasiri kuda kutidedza, vasiri kuda kuti titaure navo, tichivanyorera, tichivataurira zvinorwadza vashandi vachiignore, vachiramba vakanyarara. Tinoshamisika kuti taifunga kuti vanokwanisa kuzvifunga voga kuti aiwa nezvaitika muekonomi for the past 2-3 weeks ago mari yemunyika muno yaramba ichidonha. Tiri kutarisa izvozvi tichiona kuti bank rate $100 yava ku almost 338 iro wiki rineri, and mari zvinoreva kuti 38,000 RTGS ndo yakutenga $100 pa bank rate. Iye mushandi opiwa 20,000, zvinoreva izvo kuti apiwa mari isikakwanisi kutenga $60. Takatarisana nebank rate rinova iro ravo ivo hurumende. Tikazoenda pa black market rate rava more than 500, zvinoreva izvo kuti mari yapiwa mushandi iri less than $40, $40 equivalent. And kuti titi mushandi achapedza mwedzi nemari iyi nekukwira kwakaita zvinhu even nemaus dollar muzvitoro nezvese zvatingararama nazvo, zvinhu zvinototishamisa kuti chii chichaitika mwedzi uno.
Saka vakoti vari kuti moto radano ripi?
Vanhu vedu vari kutsutsumwa, vari kutaura, vari kutiti tiudze hurumende kuti mari haisi kukwana zvachose, havakwanisi kuti vangaramba vachienda kumabasa kana zvakamira zvakadai. Isusu zvataita sebazi rinomirira vashandi hatidi kuti tiite sokunge tisu tavati mari haikwani. Saka takanyorera mamembers edu ose akatekeshera nyika nezuro kuti vatiudze kuti vari kuti tochiita sei.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa nhasi mumashoko kuvatori venhau kuti mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga, avo vakarambana nemudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa, vakaroora mudzimai mutsva aive muchiuto Kenel Miniatabo Baloyi, uyu muchato wechitatu wavaChiwenga mukati memakore 12. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo musangano wemitauro yemuZimbabwe kana kuti National Languages Conference kuVictoria Falls mangwanani anhasi. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vati mudare reparamende munoshandiswa mitauro mitatu chete, asi chishuvo chavo ndechekuti mitauro yese muZimbabwe icherechedzwe.
The Second Republic is implementing development that
hurumende yedu haisi kuzosiya vamwe kunze mukuchengetedza mitauro, tsika nemagariro avo. Tine chitsidzo chekushandisa mitauro yese yemunyika yeZimbabwe. Kusvika pari zvino, hurumende yakanyora magwaro ayo kubva muchirungu kuenda kumitauro yese yemunyika, kusanganisirawo nyaya dzebumbiro remitemo uye chirwere checovid-19.
VaMnangagwa vati zvakakosha kudzidzisa vana mitauro sezvo zvichichengetedza tsika nemagariro evatema. Musangano wemazuva matatu uyu wakatanga nezuro uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nezvekuva nemuono mutsva pakushandiswa kwemitauro mubudiriro yenyika kana kuti redefining the role of Zimbabwean languages for national development towards vision 2030 and beyond. Mumwewo ari kupinda mumisangano iyi kuVictoria Falls ari mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi rezvekurima vaNikros Kanjengo, vanoti vafarira mashoko ataurwa nemutungamiri wenyika.
Tinoonzwa kufara zvikuru nehurongwa hwaparurwa nhasi nemutungamiri wenyika weNational Language Policy inoita kuti isu vana veZimbabwe tinzwe kuti tisowaridze vayo, nokuti hunhu hwedu, culture yedu, mafambiro edu, mararamiro edu are part and parcel of our own features or characteristics. Saka nyaya yemalanguage yakatikoshera.
Amai Patricia Chinyama vanodzidzisa mitauro kugokwe vatenda hurumende nekuvapa mukana wokupinda mumusangano uyu.
Ini ndonziwo Patricia Chinyama, tiri kuno kuVic Falls. Tinotenda basa rabatwa naPresident edu rekutikurudzira mitauro yedu ririmirwa mai. Tinongotendawo nekutikurudzira sesu madzimai.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vanoti mitauro yakakosha zvikuru uye inofanira kucherechedzwa.
Language policy chinhu chakakosha pasi rese. Tinoona kuti nyika dzakawanda dzakabudirira dzine language policy kana mutauro wakajeka kuti vanhu vanenge vachidzidza sei. Vana mazvikokota nemagogodera edzidzo anotaura kuti vana zvikuru sei kubva kuECD kusvika grade 3 vanenge vachifana kuti vadzidze nomutauro wavo, izvo zvinozopa kuti vabudirire uyezve vachidevelopa unyanzvi hunokwanisa kuzobetsera nyika.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzemitauro ichishanda nechikoro cheGeorge Washington University School of Law muno muAmerica vaBenjamin Gatawa.
Vanhu vanoziva hunhu tsika namagariro edu kuburikidza nomutauro wedu, nokuti mutauro haangosiri mashoko, chitori chivanhu, dzitori tsika uye atori magariro evanhu vanotaura mutauro iwoyo. Kuziva vanhu zvakaperera unga waziva mutauro wavo. Ukarasa mutauro wako, warasa hunhu hwako, warasa tsika dzako uye warasa zvauri. Ukatora mutauro womumwe munhu unenge wakuzvidza iwe munhu iye iya asinga kuonese munhu wakainzana naye.
Akandike kutanga musangano wemhando iyi uchiitwa munyika. Musangano uyu uchabatsira pakunyorwa kwebhiri rezvemutauro richaendeswa kudare reparamende kuti rizotambirwa semutemo. Zimbabwe ine mitauro gumi nemitanhatu inocherechedzwa mubumbiro remitemo kunyange paine mimwe yakawanda inoshandiswa nevamwe. Musangano uyu uri kuunganidza nyanzvi dzezvemitauro yechivanhu kubva munyika yeZimbabwe nemuAfrica. Vabereki vave kuita maonero akasiyana pamusoro pemari dzechikoro dziri kuwedzerwa zvichitevera kushaya simba kwakaita mari yemunyika zvichienzaniswa neekuAmerica. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mubereki anoti hapana chakaipa kuti mari iwedzerwe ndivamusa mandimika avo vane mwana anodzidza pangezi high school kumondoro.
Saka topping up because mari tikaibhadhara haishandi ipapo zvinhu zvaizvozvo zvinhu vacho zvinotengwa later on zvakafana nechingwa chevana hazvitengwe chese one time chetemesi vanotenga pachine chaita chabudiwa.
Vamandimike vanoti zvainge zvakanaka dai mari yechikoro yese ichibhadharwa nemari yekuAmerica iyo inodzikamisa mitengo yezvinhu, asi vanoti zvinonetsa pachitariswa mari iri kutambiriswa vanhu munyika.
Zvakatonaka kuti mazvikoro zvikwanise kunge zvichironga zvakanaka zvinhu zvisingakwiri nemaaratiches nezvi zvichizokwira. Vanenge vakabhajeta zvodisuta mabhajets aya every time dharibha vari kudzokora kuti mabhajets akamboita futi nemaaratiches. Bhajeti yaaratiches haiite nekuti unange vachingobhajeta zvakamubhajeta futi mapurise uchinja uta mabhajeta futi, asi nemahusa unoranga bhajeti akamuchete zvegore rese.
Asi mumwe mubereki ane mwana anodzidza pachinhoye high school vaIsrael Nyandoro vanoti zvikoro zviri kungowedzera mari pasina kuirana nevabereki.
Patop up kana achiitwa kana muri mumusha munogara vanhu zvofanira kutanga zvagarwa pasi, nekuti taakungoona matop up achinyuka mune zvimwe zvikoro. Unongozvonzwa unzi kwaitwa top up kana unzi vamunzara. Top up inofanira kuitwa vanhu vachikonsidhawo vachivari vanocherechedzawo kuti upfumi hwedu hwakamira sei muno. Kune vapamudzirwa mari here?
Mutauro webazi redzidzo yepasi nepamusoro vataungana ndoro vanoti mari yedzidzo kana kuti school fees inongowedzerwa chete kana zvikoro zvataurirana nevabereki, asi mari dzekuchengetwa kwevana pazvikoro kana kuti boarding fees hainei nekuirana sezvo vakuru vezvikoro vachiona zvakanakira mwana. Vandoro vakurudzira vabereki kuti vaendese vana kuzvikoro zvinoenderana nehomwe dzavo.
Vabereki vanofanirwa kuziva kuti kana vaendesa vana vavo kubhodhingi vokusarudza kwavanenge vaita zvichienderanawo nehomwe yavo. Saka kana waendesa mwana wako kuchikoro kubhodhingi pachirungu tinoti waendesa kulakishari, saka iwo unongofanira kukwanisawo kuti ubhadhare kuti mwana iyeye akwanise kuwana chikafu, akwanise kuwanawo mvura yekugeza, akwanise kuwanawo kunge pekurara pakanaka.
Zvikoro handizvo chete zviri kuwedzera mari dzekubhadhara, asi nevemapepanhau nevemuzvitoro vari kuita zvimwe chetezvo. Bepanhau reNews Day iro raisimbotengwa nemadhora emunyika anoita mazana matanhatu kana kuti $600 rave kutengwa chiuru chemadhora emunyika kana kuti 1000 kutanga nhasi. Mumwe muverengo webepanhau reNews Day vaOnias Chafausipo vanoti havachakwanisa kutenga bepanhau ravanofarira nekuda kwemutengo.
Munhu achakwanisa kuona newspaper because mari yenewspaper yakutofurai mabhandos anga tichema-chema. Kana tachichema-chema mabhandos kujusa, what more manje mari yekutenga bepa vakutokwira more kwese bhodzi dzimwe nyaya dzinobuda mumanewspaper dzibude paonline ndo dzatichitera isusu pakutenga mapepa ono. But kana atokwira daiso hapana news dzatichatokwanisa kunzwa.
Sachigaro rimwe boka revatori venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA vaGordon Maunganidze vanoti sangano ravo rinoshushikana zvikuru nekukwira kwemitengo yemapepanhau nemasaisai sezvo zvichiguma zvotyora kodzero dzevanhu dzekuwana mashoko ane chekuita neupenyu hwavo.
Zviri kuitika munyika maerano nego kuida kwa mitengo mu maproducts e media zvino zvinoti shunguru za chose nekuti tinenge takatarisira kuti ruzhinji rwenyika rwakatekeshera kose kumatimana eZimbabwe rwuvewo yatingati information mumafingertips avo vasangane nezvinhu zvinenge zvichiitika zuva nezuva.
Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti mitengo yezvinhu icharamba ichiita chamuramba mhuru kana nyika ikaramba ichishandisa mari yemunyika, asi mukuru webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunja vanoti havasi kuzodududza mukushandisa mari yemunyika. Nezuro pamusika wemari yekunze weRBZ auction rate, dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora emunyika mazana matatu nemakumi matatu nemasere kana kuti 338 kana kuti 1 US dollar to 338 Zimbabwean dollars. Pamukocho dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 1 US dollars to 450 Zimbabwean dollars. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuronga kushanyira dunhu reMiddle East muna chikunguru kanova kekutanga kubva zvavasarudzwa kutungamira nyika. VaBiden vari kutarisirwa kushanyira Israel, West Bank neSaudi Arabia. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vazivisa nhasi nezvekuumbwa kwekomiti yekuedza kuunza runyararo munyika iyi pakati pehurumende nevakapanduka vedunhu reTigray. Hondo iyi yave negore nemwedzi mitanhatu ichirwiwa. Komiti iyi iri kutungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende vaDimeke Mekonnen. Zviuru nezviuru zvevanhu zvafa muhondo iyi. Vamwe vanhuwo mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakamanikidzwa kuenda kuupoteri. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaLloyd Austin vari kutungamira mamwe makurukota kubva kunyika 12 dziri kubatsira Ukraine kurwisa Russia kuti vaone kuti vangaibatsira sei nezvombo zvairi kuda. Nyika dzose dziri kusangana dziri mugungano reNATO. Musangano uyu uri kuitirwa kuBrussels kuBelgium kune muzinda weNATO. Makaterera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Chirongwa chedu nhasi muchikamu chinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Nhasi tine hurukuro naGogo Spiwe Kachidza Mapfumo zvichitevera urongwa hwekuparura bhuku ravo revana A Trip to Zimbabwe with Gogo, uwo hwavakaita mukupera kwesvondo kuEdmond kuCanada, hwavanoti hwakabudirira zvikuru. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakanyora bhuku rimwe rakapublishwa iko zvino rinonzi Trip to Zimbabwe with Gogo, iro ratakaparura musuwe mugovera wapfuura uyu kudhorobha rinonzi Edmonton kuno kwaAlberta. Uku kuparura uku ndekwechipiri. Pakutanga takaparura muno muCalgary manjinogara. Vanhu vakauya vakasapota vakawanda vachitengera vana vavo mabhuku, vamwe vakanga varitenga paAmazon, vamwe wacho vakauya tikabva tavasainira bhuku vakabva vatenga mabhuku nevana vavo vachifarira chaizvo kunzwa idzi nyaya dzaitarwa naGogo.
Chii chikuru chakaita kuti mufunge kunyora bhuku revana iri?
Bhuku iri ndakarinyora kuitira vana vakawanda vari kudiaspora kuno wanobva kuZimbabwe wasati wasvika kuZimbabwe wasati waenda kuZimbabwe asi vanongonzwa nyaya dzinotaurwa dzakangowanda wanda dzekuZimbabwe. Saka bhuku iri ndere vana vari between ages kuma 4 years old kusvika kuma 15, 16 vanogona kuverengerwa vari vadiki kuti wanzwe nyaya dzekuZimbabwe neavo vanokwanisa kuzozvinge vachizviverengera vachinzwa nzvimbo dziri kuenda gogo nevazukuru vavo.
Saka riri kutambirwa sei bhuku renyu mamuri kuri parura umu?
KuEdmonton kwatakaparura bhuku musi wemugovera aiwa vanhu vakauya vakawandisisa ngekuti patakaenda ikoko takabatana nerimwe sangano rinonzi Black Literacy Code rinokurudzirawo kunyorwa kwemabhuku nevanhu vanobva kuAfrica richikurudzirawo vana vemaAfricans kuti vakwanise kuverenga wadi chido chekunyora mabhuku kana kuverengawo mabhuku. Saka takabatana nawo kuti tiparura bhuku iri kuEdmonton. Aiwa vanhu vakauya vakawandisisa vakauya nevana vavo gogo ndikavawerengera bhuku iroro vakafara vana vakafarira chaizvo nevabereki vacho vachifarirawo kunzwa nyaya idzi zvekare vachibva vatenga bhuku chivasainira bhuku vachibva vatenga. Asi kusapotwa kwayakaitwa kuEdmonton kwakafadza chaizvo ngekuti vanhu vakauya vakawandisisa zvekuti vasina kuuya vakatotaurirwawo nevamwe kuti ii masaririra kuno ngekuti bhuku iri rinofadza kutura wanawa kuti kana vazodzokera kumusha vanenge vachionawo zvekutarisira kuti vanoona muZimbabwe ngekuti vazhinji wacho havasati vaenda. Vamwe vakauya vari vadiki diki kuno nemaparents avo vamwe vacho vakazvarirwa kuno zvekuti pamwe vanenge vatosvika 9 years vasati vadzokera kumusha.
Chii chikuru chamungati chingawanikwa nevana kubva mubhuku renyu iri A Trip to Zimbabwe with Gogo?
A Trip to Zimbabwe ibhuku riri very positive and zvechokwadiwo sekuziva kwatinoita Zimbabwe inyika yakanaka. Kune nzvimbo dzakawanda dzekuenda dzekuti asati asvika kuZimbabwe anenge achifarirawo kuenda kunoona nzvimbo idzi dziri kuZimbabwe ngekuti it's a beautiful country tinozviziva izvozvo. Saka bhuku iri rinotora vana awa richienda nawo kunana Wange Safari Lodge vachienda kunoonawo maanimals ariko musango in the natural habitat vachitodziona mhuka dzacho mubhuku imomo. Gogo vakaenda nawo kuVictoria Falls vakavarakidza Mosi Watunya vachiona zvese zvinoitwa kuMosi Watunya mabungee jumping and going down the Zambezi River vachionawo mhuka dzemumvura zvekare vachizodzoka kuHarare naGogo.
Mune ramangwana urongwa hupi hwamuinawo hwekushambadza bhuku irori?
Tichada kuparura iri bhuku zvekare muno muCanada ndichikuronga kuti munana August tichaenda kuToronto kundakadaidzwa nemamwe madzimai ari ikoko vari kuda kuti ndiuye kuzotaura about bhuku redu irori A Trip to Zimbabwe vachiuyawo nevana wavo vachiona zviri kutaurwa nenyaya yebhuku iri. Zvekare muna October ndiri kuenda kuLondon kuUK kunoparura bhuku irori zvekare ngekuti kune vaZimbabweans akawanda vari kwese kwese kuUnited States. Tichaona kuti pakusama ipapa pandichaona kuti ndingaende kuWashington DC ikoko kana kuNew York kani kwandinokwanisa kuwana maZimbabweans akawanda tikangoorganiza ndinoenda ndonoparura bhuku iroro totengesera vana bhuku. Bhuku iri rakanyanya kunangana nevana vari mudiaspora vanobva kuZimbabwe vasati vaendawo kumusha. Vanenge vasingakwanisi kuuya panoparurwa bhuku vanogona kutenga bhuku iri paAmazon ngekuti riri paAmazon.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Gogo Spiweka Chidza Mapfumo vari parunare kuCalgary Alberta kuCanada naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. nasi tiri kutarisa kusagadzikana kwakaita nyika nenyaya yezvematongerwo enyika mushure mekupondwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change muzvaremo Blessing Ali. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Muno kwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu. Pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 shortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.